Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishipepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tsangona manesi.
Manesi. Vanhu vadonga muswawo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinotiwo nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kubasa.
Mabasa akaoni veko zvina kusina asi takuedza edu kuona kuzinora mazi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Munangagwa vanosangana nemadzimai aimboye varwiri wehondo yerusununguko navana Chimgwido muguta reulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pakandiranwa makobvu nematete nhasi pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemukuru weHarare Central Hospital mushure mekunge vachamisa nechikwata chavo vashanyira chipatara ichi vachida kuona kutambura kuri kuita varwere sezvo vana chiremba vave nenguva yakareba vasiri kuenda kumabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa nechikwata chavo change chisanganisira dzimwe nhengo dzebato ravo dzemuHarare nevakuru vakuru vebato ravo vasvika paHarare Central Hospital panguva dzekushanyira varwere masikati vakatanga kuona varwere mumaward pamwe nekuvanamatira. Asi mushure menguva pfupi pfupi mukuru wechipatara ichi Dr. Tinashe Dobby vabva vauya muward yange ina vachamisa vachiti vachamisa nechikwata chavo vange vachifanira kutanga vatsvaga mvumo kuhofisi yavo. VaDobby vaedza kubudisa vachamisa muward nechisimba asi izvi zvarambwa nevanochengetedza vachamisa. Izvo zvazoita kuti vaDobby vapete muswe ndokurega vachamisa vachiendera mberi nekuona varwere mumaward akasiyana-siyana pachipatara ichi. Vachitaura nevatorwe nhau mushure mekushanyira Harare Central Hospital vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara uye zvinosuwisa kuti mumwe mipanda yechipatara ichi yakatovharwa sezvo vanhu vasauye kuchipatara ichi.
We've just started with this Harare hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Mumwe murwere uyu asina kuda kudomwa nezita audza vachamisa kuti pane nenguva vasiri kuona vana chiremba uye vari kurapwa nevakoti chete.
Tsangona manesi.
Manesi.
Vanhu
vadonga muswawo.
My name is Mukwasi, avane hama yavo iri kuchipatara cheHarare Central. Vaudza Studio 7 kuti vachamisika kuti vachamisa vange vaive kuda kurambidzwa kushanyira varwere chinove chinhu chinoitwa naani naani zvake.
Handina kuona hangu paine tsvaka ipapa nezvaitwa navachamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara. sezvo ana chiremba vari pa masaidi nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo nyange vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere saka pachazonyatsochinja ndina kuchiona kuti chii
vanongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vati kunyange hazvo vachamisa vari mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vane kodzero yekushanyira zvipatara sezvinongoitwa nevamwe vagari vemunyika ino
izvi zvinongoratidza kuti tichine amwe mainstitutions kana kuti vamwe vanhu vanoda kuti vaparadzanise vana vezimbabwe kubudikidza nekukonzera mifindo isina kana nebasa rese isina kana zvainoreva CEO apa handioni kuti vane chavagona ndinofunga kuti vakanganisa zvikuru mumaitiro avaya
pavabva kuHarare Central vachamisa vazoshanyirawo chipatara cheparenyatwa uko vaona nekunamatira varwere pasina kuvhiringidzwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uku vana chiremba vese vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira hadzichakwani kuti varambe vachienda kubasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
Dare Labour Court ranzwa chikumbiro cheHealth Services Board chekuti dare iri rimanikidze vana chiremba kuti vadzokere kubasa. Health Services Board inoti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kubasa sezvakatarwa negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi vana chiremba vanoti havana mari yekuti vaende kubasa mazuva ose. Dare Labour Court iri rati richapa mutongo waro cheronguva. Mune imwewo nyaya sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva ichingokwira nhengo dzaro dzasvikawo pachinhano chekuti hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vanoti vakatozivisa hurumende kuti vana mukoti vave kuremerwa ngatinzwei vachitsanangura
isu sana mukoti takagara tichitaura kuti vana mukoti vakuremerwa kuenda kumabasa tavane nguva yakati rebei tichitaurira hurumende tichitaurirana kuti tavakuremerwa kuenda kumabasa izvi zvinobudikidza nekuti mukatarisa vana mukoti pari zvinhu vari kuenda kumabasa mazuva matatu pasvondo endi izvozvo zvinoratidza zvega kuti vana mukoti vari kuremerwa kuenda kumabasa nenyaya yekukwira kwaita zvinhu zvetinotenga zvekushandisa atingati mabasic commodities zviri kubva zvaita kuti ana mukoti varemerwe kuenda kumabasa
matimi vana mukoti vari kutoenda kubasa mazuva matatu pasvondo zviri kutambirwa sei nehurumende izvi
mazuva matatu pasvondo ari kuendiwa naana mukoti takatowirirana nehurumende saka hurumende iri kuzviziva mukatarisa mashandiro aana mukoti anobvumira zvezvakare kuti ana mukoti vadzikise mazuva avo ekuya kubasa mazuva adzika asi maawas avanoshanda awedzerwa saka hazvirevi kuti kuuya kwavo katatu pasvondo zvinoreva kuti havachakazi maawas avanotemerwa kunge vechikabva nehurumende chaitika ndechekuti pazuva pega pega instead of kuti mukoti apedze basa rake na 4 pm anokava kupedza na 7 pm ozorora mangwana acho ozodzokawo vechidaro vechichinjana nekuti tinoita anonzi mashift work
saka nekuomerwa kwamuri kutaura kuti vana mukoti vaomerwa zvingatarisirwa here kuti pangaita kuti vakundikana kutenda kumabasa ivo mazuva matatu avanga vachienda
izvozvezvo zvinogona kuitika tiri kutokurudzira hurumende kuti hurumende onaiwo vana mukoti varamba vakajegera vachiuya kubasa vakaomerwa endi zvikaramba zvakadai vana mukoti vanogona kuzosvika pachidanho chekuti vanokwanisa kuremerwa zvachose
vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vari parunhare muHarare neStudio 7 Mamwe madzimai aive varwiri vehondo yerusununguko anoti ave kuomerwa neupenyu sezvo mari yemudyandigere yaari kupiwa isingachakwane kuti vava nezvinhu zvinodiwa mukurarama zuva nezuva Tauraishava anotipanya inotevera.
Izo zvabuda pamusangano waitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika, amai Auxillia Mnangagwa, nhasi muBulawayo. Madzimai aya audza amai Mnangagwa kuti vanowana mazana maviri emadhora pamwedzi semudyandigere, vakati mari iyi hapana zvaichakwana. Amai Elizabeth Swanda vati murume wavo akasungwa panguva yehondo asi akafa asina chaakawana, vakatiwo ivo pachavo vaive chimbwido asi pari zvino vanorarama upenyu hwehwaku mukwaku.
Tosangana nokuti vana kuchikoro, nokuti tirarame sei, marendi, marizemvura, kuti tizviwane kupi, hakuna, totengisa matomato, mari yacho haisviki kwa ipapo. So at the end of the day, tovharirwa mvura, tisingazivi kuti mari yacho tichaitora kupi. Vana kuchikoro vagere havadzidzi, ndio maproblemu acho tinosangana nawo.
Amai Mnangagwa vabvuma kuti zvinhu pari zvino munyika zvakaoma, vakatiwo vanoziva kuti shirikadzi dzevarume vakarwa muhondo dzinosangana nematambudziko akawanda, kusanganisira kuti vanogona kutorerwa midziyo yavakasiyirwa zvichibva nekumatare edzimhosva. Asi amai Mnangagwa vapa kurudziro yekuti vanhukadzi vatsvage rubatsiro kumapazi ehurumende akaita seWomen's Affairs, uyewo vaite mabasa emaoko vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Mabasa asina unyika iko zvino hakusisina, asi takutoita edu kuona kuti tinorarama sei sezvinonge zvakatiroso kuti mabasa mazhinji takuita mabasa atinotsvaka kuti chatingati tichingatibatira pamvura chatingabata nako tiri magurupu kana chatingaita pakuwirirana kwedu chichingatibatsira.
Amai Mnangagwa vakurudzirawo vanhukadzi kuti vafarire kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri muzvikamu zvakasiyana-siyana, kusanganisira mune zvematongerwo enyika. Vati madzimai havafanirwe kuodzwa mwoyo nezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo mukuedza kuita izvi, vachiti kuve nemadzimai akawanda muzvinzvimbo zveutungamiri kunobatsira kusimudzira nyika.
Nyaya dzezvematongerwo enyika, vanopinda mumabhodhi, vanopinda madzimai tiri mashoma. Ngatisinyirirei tionekwe kuti tirimo. Tikaramba tichingochema kuti tiri kubvamuno, asi havari kuwana nini, taenda kopindwa nengazi dzose. Tinongoramba tichingochema, asi tiri kuti pachedu ngatimire tiine midzeyo tiri pano, izvo tinogone zvotinoita kuitira kuti tipinde mumapozisheni iwayo kuti nyika iriyenderemberi.
Amai Mnangagwa vapa zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira michina yekusonesa iyo vati ichapiwa kuzvikwata zvemadzimai kuburikidza nehofisi yegurukota redunhu reBulawayo. Muzvare Ambukai Mashamba vati vanoona chipo ichi chichigona kushandura upenyu hwemamwe madzimai.
Maprojekti avati vachatipa nemishini yavati vatipa iyoyo yacho, kana ikauya tikasona tichitengesa zvavataura, ndinotenda zvichatibetsera zvizhinji. Then ive Women's Affairs vacho tachikumbira kuti vave vachiuyawo kwatiri vachipinda muvanhu vasangoperera kumaofisi emutatandera. Tachikumbira futi veWomen's Bank vataurwavo vadzoke zvakare kwatiri isusu kumalocation vazotaura nesu vachitiudza kuti mari dzidzataurwa namai dzinowanikwa sei.
Amai Mnangagwa vatorawo mukana wekukurudzira vanhukadzi kuti vatsigire urongwa huchaitwa musi wa 25 mwedzi uno hwekuratidzira senzira yekushora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemamwe makambani ehurumende nenyika dzekumadokero. Vati zvirango izvi zviri kukanganisa magariro everuzhinji munyika. Asi vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti hazvizi zvirango zviri kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika, asi kutadza kutungamira kwebato reZANU-PF pamwe nehuori huri mumapazi ose ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Kurudziro yakaitwa nemubatanidzwa wemakereke munyika weZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti nyika imbopedza makore manomwe isati yaita sarudzo ichigadzirisa zviri kunetsa yakonzera mutauro wakanyanya. Vamwe vanoti neropa rakaipa riri pakati peMDC neZANU-PF zviri kutaurwa nemachechi zvinobatsira. Asi vamwewo ndo vanoti zviri kutaurwa nevemachechi ava hazvina nematuro ose, nekuti kana vematongerwo enyika vakapiwa makore zana hapana chinobuda. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita hurukuro nemamwe mapato madiki muchirongwa chePollard, veMDC vanoti hurukuro idzi ndedzemugotsi matsuro dzisina chadzinobura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 Abata nyanzi munyadzo zvematongerwe nyika vaMaxwell Saungweme uye vaimbova meya veguta raHarare vaBernard Manyenyeni. Totanga nekunzwa kubva kuna vaManyenyeni.
Chekutanga ndoti ngatigamuchirei chirongwa ichochi, tochiyananisa, tochiongorora kuti chingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
VaSaungweme.
Ndinoona sevanhu vezvemachurch I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zveZimbabwe, asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi uye zvinozofamba sei. Ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular domain.
VaManyenyeni, pindai tinzwe.
Ndiri kuti nyaya 7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri, todi vandudza, tori twasanudza, ngatisabatirira pa7 years. Kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months, ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vezvisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaingotonzwisawo 10 years, ndo shoko randagona chipotaura. Ichipoto 10 years, dai tamboti anoda kuita MP dzaasumudze ruoko rwake, ndoda kuti MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANUPF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato, nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
VaSaungwe, madzimatongerwo enyika ndovakanganisa.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurero yamaita. But chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii? Havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei, because kupe machechi onamata wogara pasi, ndinovaremekedza, wotaura such a big decision yekuti ngatisuggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections, musingazotauri kuti toisa chii, chavari kupropoza chii?
Magamuchiriro andiri kuita nhaurwa yevedzisvondo ndeyekuti inzwise, ndochekutanga. Zvaiti inzwise, tikaigamuchira tari kutambira mikana wekutaura zvinokwanisa kuitika nekugadzirisa pasingashandike zvisingaitike maererano nezvakatumidzira. Chandiri kuda kuita, chandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe ndechekuti, inonzi pachirungu ya let's not throw away the baby with the bathwater, tinoukanda pataita constitution, tikaita coup, tikaita maelections. Zvese zvarakidza kuti constitution yacho haina kana basa. Mashandirwo ari kuitwa
nyika
yakaparara. Hatisi kutenderera, taakutambira zvimwe zvinyowani. Taakuti hongu tine constitution, hongu takaita maelections, asi nyika iri kungonyura. Kuzouya
kwemunewo here muenzaniso kwazvakamboshanda zvamuri kutaura izvozvo? Zvokuti munoita referendum, moita constitution, moita sarudzo under that constitution, poita hurumende, maelections odzaapiridzirwa, poita mukakatanwa. Then vemachechi ouya voti taakumbomisa hurumende yasarudzwa through maelections akauya through constitution yakavhoterwa nevanhu, taakumboisawo, taakudzosera futi kwanhu kutoita sei nyika yatongwa sei? Munewo kwazvakamboitwa here zvikashanda? Pamwe tingadzidza kubva ikoko.
Mashandirwo aitwa Zimbabwe anotonyorwa bhuku ravo idzva risina kumwe kwarakambonyorwa. Tikada kunotora kuBritain, tikada kunotora kuSouth Africa, hatiwani muenzaniso wemashandiro aita Zimbabwe. Kunyura kuita Zimbabwe kunotoda yatinoti fresh thinking, nekuti our situation has always been unique.
VaSaungwe, mipetai chirongwa chedu.
Ini ndinoona sewemachurch I think varasika zvikuru kuti iwo sesimba ravo sevanhu vane simba vanoteererwa navamunangagwa navachambisa pasta chaiye, dai vari vamwe vanga vasimbirira pakuti ngatiitei an inclusive dialogue inoincluda MDC neZANUPF nemamwe mapato ariko nemaNGO naiwo vemachurch semastakeholders. First toita define yatinoti what is the Zimbabwe question, then toti timareforms atinoda ndeapi. Kana taakuseta transitional authority for how long, 4 months here kana 24 months, tichiisa mareforms anodiwa kuti zoita mafree and fair elections.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme vari parunhare kuTanzania. Manzwawo zvekare kubva kune vaimbova meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunhare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzeveruzhinji kana kuti Public Accounts Committee inoti haisi kufara nemari inopiwa hofisi yemukuru anoferefeta mashandisirwo emari mumapazi ehurumende kana kuti Auditor General, ichiti izvi zviri kuita kuti nyika itadze kunyatsorwisa uori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau wekuongorora zvakabuda mugwaro raAuditor General gore rapera, uyo wanga wakarongwa nesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust, nhengo yekomiti iyi, uye vari mumiriri wekambuzuma muparamende vaWilias Madzimure, vati bazi rezvemari rinofanira kupa hofisi yaAuditor General mari inoikwanira kuti iite basa rayo zvakanaka. VaMadzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa namai Mildred Chiri nevamwe vemuhofisi mavo, pane mapazi ehurume akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari, izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kwehuori.
Ndanichitaura kuti Auditor General atinaye ndi Auditor General ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa, asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvavanofanira kunge vachiita nekuda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raAuditor General ishoma.
Sachigaro African Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Mise Arabwe Mishonga, vatiwo havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende hwavanoti hwakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro. Asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo, unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita. Nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparlamenti havane nhava narimwe bhizinesi ravakazonasonopinda kuita chaizvezvo. Tinokubvunza nemubvunzo yekuti zvakabva kupi.
VaMadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weUnited Nations unorwisa uori kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamendi tisainirevo isusu separlamendi kuti ive pati yemutemo yedu, asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa, zvinofanira kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe.
Amai Mushonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedzawo veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika, vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo. Nhengo yeZANU PF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mona uye vari nhengo yeComitee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanirwa kupiwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo, vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wokutaura kuti kana tichinge tawana munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende, asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here, asungwa here. Ndotinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinova ivo ndo majaji edu.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamai Chiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira muSouth Africa zviri kutambira nemufaro mutongo wedare remunyika iyi wekuti kudzingwa basa kwakaitwa vatyairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa neimwe kambani yemunyika iyi hakusi pamutemo. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachipa mutongo wavo wechimbi-chimbi mwedzi wapera, mutongi wedare rinobata nyaya dzevashandi muJohannesburg vaJustice Rapkin Naker vakati makambani akadzinga vatyairi ava akaita izvi achityora mitemo yenyika iyo isingabvumidzi kuita rusarura. Mutauriri wesangano reZimbabwe Old Truck Drivers Association vaWellington Manyunda vati sangano ravo ndoro rakakwidza nyaya iyi kumataredzi mosva richipikisa makambani akange achidzinga kudzinga kana kuda kudzinga vashairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Vamanyunda vakati kambani ye Renat Transport Group kana kuti RTG ndeimwe yemakambani yavakaendesa kumatare sezvo yakange yadzinga vashikairi vaipfuura zana nekuda kwekuti vaive vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Vaibudiswa mabasa vaingobudiswa zvisina matsamba mukati. Asi pakazoita imwe kambani inobata nemaZimbabwenzi akati wandei yakasvika paextend yekuita inonzi Memorandum of Understanding nevanhu ve Truck Drivers Association. Sangano irori rakauraya rikarova maZimbabwenzi akawanda. Chinova zvakakonzera kutore tsamba Memorandum of Understanding yakaendesa kumalawyers. Malawyers akatora nyaya iyi tikaenderera mberi nenyaya iyi kusvikira hurumende yemuno South Africa through Labour Court yaita ruling kana kuti an interdict inopreventwa kuburitswa kwemaZimbabwenzi pabasa.
Vamanyunda vati kunyange vari kutambira mutongo uyu nemufaro, sangano ravo richaramba richienderera mberi nekukana nemakambani achadzinga vachairi zvisiri pamutemo. Mumwe wevachairi vari muSouth Africa vaRight Moyo vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Tambira zvikuru nomufaro mutongo wakapiwa nematare nekuti hatifani kunge tichidzikiswa mumatrucks nekuti chikonzero chekuti tichidzikiswa mumatrucks chaicho chinobatika hapana. Vakomana vemuno vanenge vachitaura nyaya yekuti tinovatorera mabasa, asi mabasa aripo. Kambani iri kuemploya vanhu kusingaperi, havauye pakambani. Pane chikoro chinodzidzisa vachikairi kuchikaira from zero as long as munhu ane license, havauye. Ende vakomana vari kudzidzisa vakawanda pachikoro ipapo ndevekumusha kuZimbabwe.
Mutungamiriri wesangano International Cross Borders Traders Association vaDennis Juru varumbidzawo matare emuSouth Africa nekuve mutongi gava wechokwadi.
Tinofara zvikuru sana nemutongo wakaitwa unorambidza kudzingwa kwemabasa kwevachikairi vanobva kunze kwenyika vachisenza muSouth Africa.
Kambani yeRTG iyo yakadzinga vachairi basa mushure mokunge yamanikidzwa kuita izvi nesangano reOld Truck Drivers Foundation, yakaudzwa nedare kuti ine kodzero yekupikisa mutongo wavanaika musi wa20 mbudzi usati wapfuura. Vachairi ava vakadzingwa basa panguva iyo zvizvarwa zveSouth Africa zvairwisa vabva kure zvichiti zviri kutorerwa mabasa azvo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutora naajilo ndiri kuZimbabwe. Ndiri muHarare. Situation yatinayo muZimbabwe yakaoma panguva inoyi hanzvadzi yangu. Zvinhu hazvisi kana kumbofamba. Right now izvi zvisoka. Tikangocheka panze izvezvi ndotoshaa kutobuda muofisi. Hakuna kana transport. Ukada kuenda kukwira kombi yacho ndikudaidzira $10 kusvika kuchitungwiza. Kuti upinde muzuko ravakatipawo munangagwa racho haripindike.
Rinenge richifamba sei zuko iri?
Zuko vakutengesa zvimwe zvavanoti zvimatape card so handidi. Saka ukatenga chitape card chechi chinenge $10. Wati kana watenga tape card unofanira kunge une difference yekupinda mubhazi. Kadhi racho manjika nemabhazi acho anenge achienda kana kuti kuzengeza sekwandogara. Mabhazi acho anenge ari 4. Atoita kuti mabhazi acho ari 4 obva vanhu vese varonza kugara muzengeza ari mudhani kana kuti hamene ndokuvanotungiti unosvika takuzenda vanhu vanogara iko. Mabhazi acho mashoma, mari yacho hakusi kubatika iko. Zvino havasi kana kuwedzera kana mabhazi acho hakuna kana anything chavari kumboita action. Mumashops zvinhu zviri kudhura apa kombi inenge ichitedzera $10.
Hallo Sisamave, makadi?
Aiwa tiri kuwadi makadiko.
Ndiripo zvangu ndimaiko mu UK.
Aiwa top fan yedu, taurai tinzwe.
Ii nyaya yeZimbabwe ndimabeya Rwasa. Tiri kutema kuti madoctors manhasi ari pastrike. Munhu wese ari paari, nyika yese iri kutema nisoti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparirenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kumabasa. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri vehondo yerusununguko kana vana chimbwido muguta reulawayo. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 10 Fufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
situation is very dire because you can see other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention.
Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare.
Kete sile zikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa kabafuna ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa koBulawayo bamethulela izikhalazo zabo. Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokhu okungekho emthethweni awuthathanga sinqumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele izibhedlela zeHarare Hospital lePhariranyathwa lamhlanje ngenhloso yokuzibonela ngawakhe amehlo isimo esisezibhedlela ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChamisa ophikizelwa ngezinye iziphathamandla zebandla leMDC uqale ngokuya esibhedlela seHarare Hospital lapho abathole izigulane zingela obakhangelayo amanye amawadi evaliwe. Ekhuluma le ndaba lendaba esibhedlela lesi uChamisa uthe kulusizi ukuthi isibhedlela esikhulu kanje sesikusime sibi kangaka.
Situation is very dire, but so we are going to be giving an assessment.
Simo ezilapha sibi kakhulu. Sizalinika umbono wethu njengoba libona sisafuna ukuhlolisisa ezinye indawo. Njengoba libona amanye amawadi avaliwe ngenxa yesimo esikhona. Abantu abazanga ngoba bananzelele ukuthi abanikezwa usizo abaludingayo. Akusikho simo esihle esizibona lapha.
Yes, we are still assessing, but so a good situation at all.
Isikhulumeli sehofisi kaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uchasisa ngohambo lwabo namhlanje lokwethela izibhedlela zikahulumende eHarare.
Namhla uPresident Nelson Chamisa uthole isibhedlela seHarare Hospital sivaliwe, sakhiwe izivalo, sona siyisibhedlela esithunzelwa abantu bevelilizwe lonke. UPresident ukhangela lokhu ukuthi abone ukuthi umumo welizwe unjani, lo mkhonome lokuthi iZimbabwe ilesibangisi lokungakanani ilokhu isenelisa ukuzinakekela.
Ekufikeni kukaChamisa lequla lakhe eHarare Hospital, umqondisi walesi sibhedlela uke wazama ukumalisa ukungena esithi ubengazisanga uhambo lolu. Okusole ngusibanda ethi leli ngelinye lamaqhinga kahulumende okuphazamisa ukusebenza komkhokheli weMDC.
Kwele sibona kuyikusebenza kukahulumende wobudlwangudlwangu owezamtf ukuthi ufuna ukuvala ukuthi iqiniso lingazakala ebantwini. Manje nxa uPresident Chamisa efike iqiniso liyaphuma.
Loba nje abanye besekela ukwenziwa nguChamisa besithi kuveza ukuthi umkhokhelo lozwelo ezinye ingcwethe ezigubuna ezombusazo zithi leli liqhinga lokuthi yena abonakala ngathi ungcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Enye yalezi ngcwethe elomqondo onje ngumnumzana Tshenisani Ntungagwa.
Ukuxokozela kwabodokotela lokho kubona kwami kuyakhangeleka kuyahlonipheka akwaze kwenzakale. Kodwa-ke iy'nkhokeli zepolitiki ma sezingena isikhathi seziphela sokunje bebengacabanganga kuhle. Lokhu kwakumele kukhulunywe uxokozele lokhu saqala inkokheli ezinjengabo uChamisa labo beqaka izandla kodwa kathesi akusela lutho sokukwenzakala kwezinto. Mina ngikuthatha ngale nto.
Esuka e-Harare Hospital uChamisa lequla lakhe baye kwethekela esibhedlela yasePhakanyathwa lapho afike wakhulekela ezinye zezigulane kungela kukhahlamezwa loba ukwalisa ukungena njengalokho okwenzakale eGomo. Umuma ezibhedlela zombili lokho kuqhubekela phambili usiba mubi. Namhlanje odokotela bafikise inyanga lensuku ezimbalwa bekhalala umsebenzi. Bemba phansi besithi sizafika insuku ezilikhulu bengayi emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo zeholo lokunye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Umthethwandaba we-Labour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokho okungekho emthethweni awuphumanga lesinqumo. Uhulumende wethule izizathu zokuhambisa lolu daba emthethwandaba kulandela isinqumo somthethwandaba lo esokuthi kwakungaphumi sobala ukuthi uhulumende ufuna kwenziweni ngabodokotela abakhalala umsebenzi. Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi igqwetha labo umnumzana Doug Coltart utshele umthethwandaba ukuthi lokhu zingacaci izizathu zokuthi uhulumende uhambiselani udaba lolu emthethwandaba. UColtart uthi odokotela abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo elingaseneli indleko yokuhlawulela ukugada imota ezithwala uzulu kumbe ukuthela amafutha ezimoteni zabo. Kodwa abamele uhulumende bathe odokotela kumele babuyele emsebenzini ngoba abakwenzayo akukho emthethweni. Bathi uhulumende ulakho ukukhangela izikhalazo zabo besemsebenzini hathi bezihlalele ezindlini zabo. Odokotela abasathuthukayo lalabo asebehlale isikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bemethulela izikhalazo zabo kobulawayo. Okumqoka ukuphume kulomhlangano yikuthi imali yempentsheni abayithola ngenyanga kayiseneli. Unkosikazi Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi basungule imisebenzi yezandla lamabhizimusi amancane okungabalethela inzuzo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi Auxillia Mnangagwa bethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siliqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza sincedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekana hlekana emisebenzini yezandla, lifundisana lodwa, likhokhelwa yilabo abalolwazi.
Unkosikazi Siza Lobuhle Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abala lutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni eziningi.
Kete sile zikhalazo zokuthi asila zindlu, asila lendi, emabhenki kasitholi imali, masiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuna ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu, indawo zonke nje basithathela phansi, lokuthi khona imali esiyiholayo incane ayikwanisi ukuthenga, bengavele besifakela imali encane following day, babe khuphule zonke izinto ezitolo, babe khweza amaprice, so kuyangwasela into esingakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo, umfelokazi, uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kuma project esiyabe siwayenza, yikho ebesikufuna, ngoba kathesi ukuthi ubhadalela abantwana esikolo uyabe ustruggle as a widow, nakodwa imali yangikhona iyabe ingakwani, kuya kuthi irenti ngiyaloja indoda yanjiya, ngingela indlu ethi thina izikolo ethawuni ziyadura, ekhaya ungaze uthi wena usufuna ukuyalima akulazulu. So into ebesikhala ngayo kakhulu yiwo ama project ona la, njengokwenza amafutha, amanye kuyabe kuyikhona kokufuya imbuzi, lokuthi asincedise ngemali, i-capital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini ngempela, bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe, silokhe sasuka ekusebenzeni, asikavedwa. Besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba, basidingela abantu abasivetayo lathi, ukuze lathi sigcwaliseke, ngoba kwakhathesi singakavetwa kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhlaka 25 yona le inyanga, esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi utshele umhlangano we-Global Fund eFrance lamhla ukuthi eleZimbabwe lidinga ubudlelwano lamanye amazwe kanye lezinye inhlanganiso ukuthi liqinise inhlelo zempilakahle, ikakhulu ezokuhlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo kuseselesikhathi. Umhlangano lo osungulwe izolo ngokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ufuba kanye legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron, onguye obekhokhela lomhlangano, ubikwa ethele eZimbabwe liqhuba kuhle inhlelo zokulwisana lemikhuhlane le. Umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi leZimbabwe lizafaka imali eyisigidi esisodwa esikhwameni se-Global Fund. Lokhu kunconywe ngabalwela amalungelo oluntu abaphila legcikwane le-HIV abagoqela umnumzana Sipho Mahlangu, otshele iStudio 7 ukuthi kuyaphathisa kakhulu nxa imali isabelwa amazwe athuthukayo, ngoba leZimbabwe lizathola usizo oluthe xaxa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe yona ukuthi kuyilizwe lilama-resources amaningi kangaka, ukuthi libe lilokhu ligcizelela ukuthi lona lifuna ukuthi lixhaswe ngaleyo ndlela, kubonisa kakhulu kwesibeka kwelizwe leZimbabwe ukuthi lisebenzise esingathi ilothwalo bese liphila nje ngokucela ngokuphiwa lekanti lile mali yalo ekufanele ukuthi ngabe liyasebenza. Ukuthi kuthiwa liqhuba kahle, asikwazi ukuthi bona abe-Global Fund babheka ziphi ilezo ezalizicepha abazibhekileyo ukuthi babone ukuthi khona ilizwe leZimbabwe liqhuba kahle. Esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe bayafa insuku zonke ezibhedlela, Esu wazi ukuthi emtholampilo akutholampilo etholakalayo. Esu wazi ukuthi odokotela kuma manje sekuphele inyanga bengasebenzi. Esu wazi ukuthi abantwana bayafa njalo nje bezalwa ezibhedlela zaseZimbabwe. So ukuthi niqhuba kahle babona nje ukuthi baphetheni esingathi thina inombolo zabo singazi ukuthi bazithenga kanjani ngoba esu kwazi ukuthi ilizwe laseZimbabwe ngendlela ebiyo abantu abaningi bayagula behamba so asikwazi ukuthi bakhuluma direct kwelizwe laseZimbabwe liyenza kahle ngenhlelo zenhlala kahle babheke kuphi babheke ziphi ilebhu zempilo ngoba yazi ukuthi abantu bafakuzezenzindawo.
Utshelele umhlangano umongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe lifuna uncedo lokusebenzelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso ukuthuthukisa ezempilakahle. Ubona ingani uza kuthola yini lokho?
Siyazi ukuthi uyehluleka ukusebenza labantu baseZimbabwe. Angasebenza njani labantu abavela kwamanye amazwe? Esehluleka ukukhuluma labantu baseZimbabwe ukuthi balungise inhlelo zokuthilisana kweZimbabwe. Nga ezele ekilisi, kakale ahlale phansi labantwana baseZimbabwe balungise ilizwe. Akhulume okuzanceda ukuthi izibhedlela zaseZimbabwe zisebenze ngendlela ezazisebenza ngayo. Okwamanje singahamba izibhedlela nje.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe Live Talk lamhlanje ke silohlelo lwabomama asihluzeni bomama. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa isekela ibutho lakwele Turkey lapho lihlasela ele Syria. Kodwa ubikwa engasekeli umqondo wokuba abakwele Turkey bahle bahluthune umbuso ngenyakatho ye Syria. Umbiko omanyana wezokholo oweZimbabwe Head of Christian Denominations ukuthi kumele kubunjwe uhulumende omanyano njalo ukhetho lungenziwa kuminyaka isikhombisa elandelayo uqhubeka udala inkulumo emphakathini. Abanye abamabandla aphikisayo bathi linyathelo elihle leli ngoba lizenza kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungela khetho. Kodwa abanye ngabathi leli nyathelo alilunganga ngoba lizenza umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke lokhu ebusa engaphikiswanga kodwa yena esehluleka umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Indaba yabo ngiyayizwa ithe on its a noble idea sivithi but I problem ekhona I think mina it's now a question of the timing ye lokuzeni yabo le into le isayikhuluma wonke umuntu eZimbabwe wayifisa wayikhuluma ekuphumeni kwamgabe ngo-2017 sonke sathi sizimise ukuthi no ilizwe lime ke sifakene abanye abantu abaneutral ongaso zanu PF ngaso MTC andabantu babethi hayi vini 3 years vini 2 years ke kuqale kulungisa ilizwe at that time kusaxokozela kuqalise ukuthi kume ukuvota baku-ignore konke khona lokhu abantu abezanu bacanti bazakwena ama-election MTC acabanti izawena sokula umuntu akuthatha serious ukuthi kwenza i-arrangement enjengayena le khathesi sokunje ama-election aseyenzi izanu yoini constitutionally kakusoze kuvume ngabe busa besehluleka ukubusa ngakucace ukuthi bayehluleka ukubusa ngabe phuma bephume i-resign izani ithi thina siyehlulekile umnangagwathi ukuthi siyehlulekile then we take it from there but not kuti kube arrangement esivayezela yona kuthe city ayise siliyenzela ukuthi ngoba they will never agree to that and the constitutional asoze kuvume vini. So it's a question of timing yangkhona kathesa hayi ngitsho vele kayisavumi ngitsho
hayi kwezwakala wena ke umfundisi Simanda wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Fuzwa?
Ufuzwa uqondile kakhulu. Ngingathanda nje ukuthi ngicuzelele ukuthini ilizwe leli lalwelwa ngabantu bahamba balwela inkululeko and okunye kwezinto okwalelwayo salwelwa i-universal suffrage akuthiwa lilungelo lokuvota, the right to vote. So nxa abafundisi sebesithi bona kasisasiqindenini i-right to vote batsho ngezindlela ngamazwi acatshileyo ukuthi asisasiqindenini i-constitution ngoba njengoba ufuzwa esitsho siyabe si-suspenda uhulumende sisima ama-election sime phezu kwani ngoba isisekelo sombuso welizwe asitsho ukuthi kungaba sithi they shall be. Kwezindlela akuphikiseki kumele kube lama-elokhetho olenziwayo regular elections every 5 years. So nxa abafundisi bona sebebuya lombono wabo lo okhanya ngani umuhle kodwa thina abanye sicabangela ukuthi bona isikhathi sangkhona i-timing yangkhona i-wrong njengoba ufuzwa esitsho kanti njalo mina mphinda ngihambe deeper ngithi le motive yakhona i-wrong.
Umnumzana Fuzwayo, lokho kukhulunywa ngabezisonto bathi bona isikhathi lesi ese 7 years kuyaba kukhonyiswana umlotha, awuboni na ukuthi kuyaba kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela ukubana ilizwe okwakathesi lilokufuthelana?
Ukukhulisana umlotha kwangikhona okwamaqini mina ngangudinga ngiyazibuza ukuthi yiwuphi osomele ukukhulisana namuhla. Umgabe wabulala abantu wabaqeda ngo-87 waphonga udlulisa izinto wangithatha izapho wayefaka kuye kwaqhubeka kunjani azangeke kube imeke imezela ukuthi ake kukhulisana umlotha. Yikho lapho inhliziyo zabantu ezazifutha khona kakhulu. Kathesi umlotha ofuna ukukhunyiswana ngokuthini kokuthi i-MDC lezanu ziyaphikisana ukuthi iyawinayo yiphi yadliwayo yiphi i-decision yokuthi kungena abantu ukubusa ithathwa yithi thina esivotayo nxa izanu isithi siyehlulekile ayiphume ingasebenzisa abafundisi ngoba bathese bafuna ukwenza ukuthi siqhubeke eziyi 7 years silomnangazo. Yi-direction abafuna ukuyitsho ngoba kasozavuma ukuphuma. So umlotha mina ngithi ufuna ukukhunyiswa kwamaqini ngiyawudinga ukuthi yikuphi. Ilizwe kalifuna ukukhunyiswa umlotha leli lifuna ukwakhiwa and ukwakhiwa kwangikhona kufuna abakhokheli abatsha abantu abaqotho abazakwakhila ilizwe leli kalifanga liyavuka nje kwathu kungangena abantu abakwazi ukulibusa.
Umfundisi Simanda, wena manje uthini nxa sikhangele khonoko ukubana abantu bathi isikhathi sona lesi sibe ngesokukhumisana umlotha?
Okokuqala kumele sizibuze ukuthi umlilo wakhona odalelwe umlotha osekumele ukukhunyiswane uvela ngaphi njalo uba sengubani kutheni ngesango wesihlahlabani. Lingakhumisana umlotha likhumisana umlotha womhlonhlo lisubuka imilomo lonke abazi isintu bangizwa ukuthi ngithini. Njengomfuzo esitsho yiwuphi umlotha omele ukukhunyiswane? Ukuthi uChamisa wadliwa kodwa yena uthena akadliwanga nokuthi umnankagudi wawina kodwa uChamisa uthi kawinanga yikho sekumele ukukhumisana nomlotha. Abafundisi lawo babengathi ngo-1987 abantu bakithi bebulawa njengempukane yindaba bengazange bathi kakukhulisane umlotha ngaleso sikhathi. So akula sizathu ngabantu nje abafuna labo ukuthi kuthiwe bake bazame ulutho oluthile kodwa kakula basis okuyinto kwakhona. Lami ngingumfundisi isikhathi sakhona sidlulile basiyekelile ngo-2017 Mr. Scott Mgabe njengomfuzo wethile bekulesikhathi futhi sokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane umlotha batsho ukuthi ilizwe silakha sisiya phambili silakha njani kodwa abantu bayekela khona lokho bona uChamisa bona laba kaebethi umnankagwa kakhulu ngala sikhundla ulegitimate yibo abahamba bathenga amasudu amatsha sababona kunamavidiyo kunamapikitsha uChamisa uTsvangirai wavuka esibhedlela e-South Africa wabuye ukuzokongratulate umnankagwa oqeda ukutshaya ikhulu.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa indawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Izakhamizi zePlumtree eMangwele ebulilima zibhekane lodubo lokungenelisi ukuthenga inhlanyelo yokulima lomfundiso kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo. Ukuqansa kwembadalo yentengo yenhlanyelo lempahla yokulimisa emavinkilini elizweni lonke jikelele sekuthiye iningi lingazi ukuthi libambe ngaphi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMangwe leBulilima zithi olwalonyaka udubo lokusilela kwenhlanyelo lomfundiso luphambili kulandela ukunganikuhle kwezulu nyakenye kanye lohulumende okhanya elokhu ezithulele edabeni lokubatholisa okokulimisa njengeminyakeni. Unkosikazi Modi Ncube ophuma eNdiweni Village uchasisa kabanzi ngesimo sokusilela kwenhlanyelo lamanzi.
Akusela manzi, amadamu asecitshile, inkomo sesibharela, isimo sesisibi kakhulu, inkombela, imbuzi sezisi, akusela tjani, nokudla kakusekho, imbuzi sezidliwe inhlaba, imbuzi zihlala zibe ziqumbile, kube sezisifa nazo ngokudla inhlaba ezinganathi amanzi, kube lawona la manzanyana owatholile emgodini. Usubuzinathisa kodwa zingayeneli kombu sezifa imbuzi labo madongi zihliza every day. Asazitshela ukuthi inhlanyelo sizayithola lo nyaka kuke labofertilizer kunje lezulu isikhandele nezulu ukuthi kumbelizana ngoba ifertilizer ma singayiphiwa.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe kuward 13 uthi imigodi yamanzi isitshile.
Hayi, amanzi kawakho, lezifuyo sezitshona edakeni phakathi kwamanzi, njalo lathi amanzi okunatha imigodi eminingi ayisela manzi, izibhorane eziningi asela manzi sezisitshile. Besicela ukuthi mbenxa kusenzakala bathi incedise langezibhorane, bahambe befake izibhorane lapha lalapha, njalo ledamu ukuthi sibe ledamu elibamba amanzi.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uthi abalimi bazatholiswa inhlanyelo lomfundiso ngamabhanga.
The assignment basically is to fine tune inputs program for our farmers.
Kuhulumende uphakathi kokukhulumisana lamabhanga kulungiswa udaba lokutholisa abalimi inhlanyelo lomfundiso. Lonyaka amabhanga yiwo azanceda abalimi, ngakho siphakathi kokulungisisa okumele abalimi babe lakho lapho besiyadinga usizo lwenhlanyelo yelo lomfundiso emabhanga. Umphathintambo uShiri nguye oqondisa lolu hlelo.
Approach banks to get the inputs.
Abalimi abasemaphandleni labazimeleyo abangatholi inhlanyelo njengeminyakeni uhulumende esithi uphakathi kokukhulumisana lamabhanga ngohlelo lwalonyaka osekuchiye iningi labantu lingela themba lokuba bazalima ngoba intengo yomfundiso lenhlanyelo iqansile emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree, nginguAnastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
amehlo kaZulu ingoma ethi yona bayangilindela isiqubela uhlolo lwelithula namhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare Hospital le-Phadrenyathwa. Abesifazane abalwa inkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kobulawayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6 kumbe ntambama ngo-7. Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.